vachityawo siku avo vakashandira kusouth africa nezuro vange vave pamuchitandigere nyanzvi munyaya dzemutemo vachidzidzisa pakent university kubritain vaalex magaisa vanoti vachityawo siku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe vamagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo
vakaita kariya yavo yemutemo kubva kare kubva kuma1975-74 vachitanga kuita gweta kuzoitawo minista muna 1980 kwakuzoitawo attorney general kwakuzoitawo judge wekuhigh court kwakuzoenda kusupreme court neconstitutional court kungava chief justice saka semukurumukuru wematare edzimhosva munhu waanenge ati asiya muchirungu iya inonzi mak nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda yeland mitemo mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvayaida kuita pane zveminda izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata asi tinoti kana tichiongorora kariya yomunhu munhu akasiya emak in that ndosaka ini taimuti judge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka
asi vamagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavachityawo siku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato rezanupf
pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda anga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics vamwe vaifungidzirwa kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro hatikanganonga kuti vanga vari mumiriri mupalamende wezanupf muna 1980 saka vakazoita havo jaji asi vanga vari munhuwo angaive vanhu vavo vavaiwiriranawo navo saka mitongo yavo yaenda nezvekodzero dzevanhu nyaya dzevo dzematongerwo enyika vanhu vekumapatema vanopikisa nevamwewo vemumabato ekodzero dzevanhu vaitusumuwo nazvo asiwo kune mamwewo mitongo yavakapa ndorangarira mumwe mutongo wakapa wemadzimai wakabatsira ngezvemadzimai anenge arohwa pachivanhu asi asina kunyoreswa matsamba
nhengo yezanupf inomirira makonde muparamende vakainesparadza vanoti naivowo vanorangarira vachidya usiku nekupa minda kuvatema
ndinorangarira vachidya usiku panyaya dzakawanda dzavaiita somukuru wevatongi kunyanyanyanya yenyaya yeminda yakaitika kumakonde pakati pamambo wangu nemumwe murungu vairamba kubva papurasi vakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchisapotwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 years hauna chaunacho saka chero ukanyorwa tsamba nani kana nani kana usina zvinhu zvitatu izvozvo hauna vachiti apa vaitevedzera mutemo weland acquisition act ende vachitevedzera kuti mutemo wenyika
rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kuchitonga kusere kwematare edzimhosva
vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakurititse mumaoko evanoita zvematongerwo enyika izvi zvinoita kuti zvizvarwa zvezimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita naani zvake zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare
vakamboita mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vatinozivabere vati wose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachityawo siku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose.
Asi ini chamungada kusimudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji. Ukama ihwohwo hwanga hwashata. Tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper, tatisataurirani zvakanaka. Asi vakabvuma kutaurwa navo, vakazobvuma kuti Law Society iite urongwa hwekuti Judicial Service Commission neLaw Society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa pakutonga dzinyaya ende zvakawanda zvakagadzirirwa kubudikidza nekukura ikoko kwakanaka. Wamusangano unotoitwa pagore rega rega kunoenda majaji nemagweta kwakanyarara kwavanobva vanokurukura vachitenderana kuti zvitogadzirisa nenzira iyi zvitogadzirisa nenzira iyi.
Vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaAndon Mugabei avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamutyandigere. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.